This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 7 2014.
Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
National Council yeMDCT yambomisa basa mutedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva ina.
Asi munyori mukuru webato iri vatenda ibiti vanoti zvaitwa neNational Council zvinotyora bumbiro rebato.
Mitumbi makumi maviri nemumwe yezvizvarwa zveZimbabwe zvakashayika mugodhi wekuDeben Deep South Africa iri munzira kuenda kunoradzikwa kuZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tirikutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Komiti yepamusoro-soro yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yambomisa basa mutedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva ina. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wekomiti yepamusoro yeNational Council yebato ravo, mutauriri weMDCT vaDouglas Muonzora vati vaMangoma vawanikwa nekomiti iyi vaine mhosva ina.
Musangano wedu wabvumirana kuti vaMangoma vambomiswa basa semubati wehomwe yebato panyaya yezvikonzero zvitatu zvizvina. Chekutanga ndechekuti vaMangoma vanonzi ivo vane mhosva yokuti tataurirana kuti nyaya yedu tinofanira kuikurukura tiri mumatare emumba medu. Vakaenda ivo kumapepa nhau, vakaenda kumaradio vachinotaura izvo zvanga zvarambidzwa neNational Executive. Chechipiri ndechekuti vari kunzi ivo vakaita misangano vachiita zvemafaction kumasvingo, kumanikaland, kuHarare, kuMidlands North nekumashona neCentral. Musangano wedu haubvumiri kuti tiite zvemapoka mapoka nezvemafaction. Vanonzi vakaita izvozvo.
Vaenderera mberi vachiti vaMangoma vawanikwawo vaine mhosva yekushandisa mari yebato zvisiri pamutemo webato ravo kuburikidza nekuita misangano mumatunhu mazhinji munyika, vachikurudzira kuti bato reMDCT ritsemuke nepakati.
Chanyanya kuti vanhu veNational Council vazonyanya kurwadzikana ndechekuti pari kunzi pakashanda mari dzebato. Chechitatu ndechekuti vari kunzi ivo vakazvidza vanhu vakavhoterwa mubato pamwe chete nemaorgans ebato akafana neNational Council, National Executive neCongress. Pane basa rinoitwa neCongress, pane basa rinoitwa neNational Executive, pane basa rinoitwa neNational Standing Committee. Vakanga vakuriita basa iroro. Chechina ndechokuti vanonzi vakakanganisa, vakazama kukanganisa ukama hwedu nevanhu vataijidzana nawo, vangava vanhu vanotipawo mari nevanhu vataishanda nawo. Saka nyaya iripo ndeyokuti vaMangoma vambomiswa basa, asi vaakuzoenda kunonzi kudisciplinary tribunal.
VaMuonzora vati vaMangoma vachamiswa pamberi pekomiti ichaumbwa munguva pfupi iri kutevera kuti vapindure kumhosva dzavari kupomerwa idzi. Vati komiti iyi ichange ine magweta matatu asinei nechekuita neMDCT.
disciplinary tribunal iyi inenge ine magweta matatu. Magweta matatu aya anenge ari kunze kwepati. Uyezve mumwe wawo anenge ari gweta rinokudzera kuita judge we high court. Saka vachapiwa mhosva dzavo, vopiwa nguva yekuti vapindure mhosva iyoyo. Kana vaine mbowo kana kuti machapupu vanobvumirwa kunzi vauye nadzo. Asi chava takungurumidza kuzviita izvozvi, toona kuti disciplinary tribunal yedu inouya nemutongo upi.
Vamonzora vatiwo tsvagiridzo yakaitwa nebato ravo yakaburitsa pachena kuti vamangoma havana kurohwana nhengo dzebato ravo, asi kuti vakarohwa nemunhu asiri kuzivikanwa mubato ravo. Vatiwo vakasvitsa mufananidzo yevhidhiyo yemunhu uyu kumapurisa, asi mapurisa ari kuramba kuferefeta nyaya iyi.
Eta kuri kuzvo nenyaya yekuti MDC yakatarisa kuti chii chakamboitika musi wa 15 February panonzi pakarohwa vamangoma. Taane video iripo inopangidza munhu akarova vamangoma. Munhu iyeye takamuongorora tikaona kuti haasi munhu weMDC. Anenge musoja, anga akaveurwa zvinoitwa masoja zviya zviya. Patakaendesa chiso chake kupolisi, polisi yakaramba kusunga munhu iyeye. Saka ndo vanhu vanenge vatumwa kuti vazokanganisa musangano weMDC. Saka taane video inopangidza kuti hakuna munhu weMDC akarova vamangoma. Hakuna munhu weMDC akatyisidzira vamangoma. Vakarohwa nemukomana iyeye, hatizivi kuti ndeve kupi, akauya achitiza achibva street. Tinosuspecta kuti munhu iyeye anga atumwa nevavengi vepati. Video iyoyo ndairatidza vamangoma, tavapa kuti vazvionere vega munhu akavarova, ende vaona vakagutsikana kuti munhu akavarova asi weMDC.
Pane nhengo dzeMDCT ina dzakatosungwa dzichipomerwa mhosva yekurova vamangoma dzikagara mujeri kwesvondo dzisati dzabhadhariswa mari yekuti dzitongwe dzichibva kumba mari mwezuro. Vamangoma vakanyorera vatsvangirai tsamba yakazoburitswa mumapepanhau yaiti vatsvangirai vanofanira kusiya chigaro nechimbi chimbi, vachiti havachakodzera kutungamira bato iri zvichitevera kukundwa kwakaitwa bato iri nezanupf musarudzo dzegore rapera. Asi nhasi maprovhinzi eMDCT ose ari 12 atsigira vatsvangirai uye avhota ese kuti vamangoma vambomiswa basa. Mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto aswerawo pamuzinda weMDCT paHarvest House apo panga pachiitirwa musangano uyu. Vatsigiri vebato iri vanga vakaungana panze vasveriredza munyori mukuru muMDCT vatendai biti pavabuda mumusangano uyu ndokuimba vachishora vamangoma. Nhengo dzeMDCT idzo dzanga dzichisvika 200 dzanga dzichiimba dzichitamba kongonya dzichirumbidzawo vatsvangirai. Dzimwe dzenhengo idzi dzarohwa nemapurisa kuti dzibve pamahofisi aya, uye mapurisa anga achirova vanhu vese vanga vachida kupfuura nepamahofisi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vamangoma mbune avo vati havakwanisi kutaura nesu pari zvino vakati tibate gweta ravo vaJacob Mavhume vanovawo nhengo yeMDC. Vamafume vanoti zvaitwa neNational Council yebato ravo hazvisi pamutemo.
Zvaitika apa hazvimo mubumbiro remutemo reMDC. Zvaitika apa nezvanofanana zvatajaira kuona kuvafambi kunyu vezanupf. Mitini yacho havana kumboudzwa kunzi mhosva ndeyei, ivo vabudiswa mumitini. Bumbiro remutemo redu rinoti iro kana munhu muchida kudzinga munhu ane chinzvimbo chikurukuru sechava mangoma nevamwe vakadaro, munofanirwa kuita vanhu vavhote vari 2/3 majority. Hapana kumboverengwa kuti mune vanhu vangani, hapana kumboverengwa kuti mune koramu. Pangoitiwa zveudziviriri zvokungoti tatova muno saka tava suspenda. Zvinhu zvatanga tisingatarisiri kubato reMDC, kune kushamisika kukuru. Saka inini segweta ndavaudza ndikavayambira vamangoma kuti izvi zvakangofanana pamutemo, chinhu chiya chatinoti legal nullity, chinhu chisina kuitika. Hapana zvaitika.
Vati vapuwa here tsamba yacho yekunzi vambomiswa?
Hapana kana tavapuwa. Zviri kungoitwa zvichibva mumuromo nemunhu mumwe chete anova iye mukuru webato. Haana kana mutemo waari kutevedzera haasi kuverenga bumbiro remutemo ari kungoita zvinhu zvaanenge afunga mumusoro wake nenguva iyoyo. Zvinhu zvatisingatarisiri muMDC, zvinhu zvatisingatarisiri mubato rinova iro rinenge richida kuzotonga nyika ino.
Saka vamangoma vari kuronga kutora danho ripi kuri kuti vazopiwa tsamba yekuti vambomiswa kuvanhengo?
Kuri kuti vatorwa tsamba, vapiwa tsamba vanoiramba tsamba iyoyo, vanoiramba pamutemo kana kuinda kumadzitare edzimhosva kuti vanyatsobudisa kuti zvinhu izvi hazvina, hazvizi pamurao, hazvizi zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitika mubato reMDCT. Hameno chipukuto chapinda mupfungwa dzevakuru vedu, chipukuto chezanu.
Gweta ravamangoma uye vari nengu yeMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare.
Tichiri panyaya iyi, munyori mukuru weMDCT vaTendai Biti vanonzi vaudza vatori venhau kuti zvaitwa neNational Council zvekumbomisa basa vamangoma hazvisi mubumbiro remitemo yebato iri. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zvave kuitika mubato iri zvinoratidza kuti rapatsuka nepakati. Vabiti vanonzi vachiri kuita musangano nevatori venhau vari kumahofisi avo pachavo, kwete mahofisi ebato ravo. Tichakuudzai zvakawanda muchirongwa cheLive Talk.
Mitumbi makumi maviri nemumwe yezvizvarwa zveZimbabwe zvakashayikira mugodhi weDurban Deep uri kunze kweJohannesburg muSouth Africa iri munzira kuenda kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe. Mimwe mitumbi miviri inonzi yakatotorwa nehama dzevafi uye vanofungidzirwawo kuti vari kuronga kuenda navo kumusha. Hurumende kuburikidza nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa inonzi yabatsira nekuwanisa magwaro ekufambisa kune mitumbi iyi pamwe nehama dziri kuperekedza mitumbi iyi kuenda kuZimbabwe.
Hama dzevafi dziri muSouth Africa dzichishanda pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari munyika iyi vanonzi vakakwanisawo kuunganidza mari inoita zviuru makumi mashanu nezvitatu zvemaranzi ekuSouth Africa yaidiwa pakushandiswa kutakura mitumbi iyi. Mitumbi iyi iri kutariswa kusvika muZimbabwe mangwana mambakwedza uye zvinonzi ichatambirwa pamugano weZimbabwe neSouth Africa nemauto ayo achaiperekedza kusvika kuulawayo. Tabata mumwe vari kuperekedza mitumbi iyi vaPatrick Masinanise kuti tinzwe zviri kuitika.
Itokwadi, tiri kutakura hama dzedu tichienda nadzo kuZimbabwe. Pari zvino tava muPietersburg inova 200 kilometers away kusvika pabhodha.
Mune matambudziko amasangana nawo here pakuti munge muchikwanisa kusimuka?
Tabetserwa embassy yauyawo ikatipawo mapepa. Vanga vachiwana muchina wavo pana ipapo, saka vagadzirira vanhu vese kuti vaende.
Mazokwanisa kutakura mitumbi mingani?
Mitumbi yose iri makumi maviri nemitatu, 23 tagona kuisenga nayo tichienda nayo kuZimbabwe.
Nderupi rubatsiro rwamawanawo kubva kune vamwe vasiri hurumende?
Tawana rubetsero rwemari inoita 30,000 kubva kuLion Share inova kambani yakazvimiririra. Tawana kurubetsero runobva kune imwe organization yeNGO inoi Peace and Fast inoita 10,000. Bato rinopikisawo rezapu rikatibetserawo ne 10,000. Saka ndiyo mari yatadai kugona kutenge hama dzedu kuita kuZimbabwe.
Ko mamwewo mapato ezvematongerwo enyika tinonzwawo kuti anga achimhanyamhanyawo achiedza kushanda nevakashayikirwa. Pane zvabvawo here kune mamwe mapato akaita seMDC neZANU PF?
Hai, hapana zvinenge zvabva. KuMDC vanongobetserawo nemuromo, asi kuti pamari havana kunge vachibatsira. VeZANU PF sezvo vatumira hurumende yedu kuti tibetsere nemapepa kuti tigone kupinda pabhodha, sezvavagona kubetserawo nacho. VeMDC hapana chavachiita.
Saka mitumbi ichasvikira kupi tichiona kuti vanhu vaibva munzvimbo dzakasiyana siyana?
Mitumbi yose ichasvika kuBulawayo pana eBulawayo. Vanoenda kumatunhu akasiyana siyana. Tine mitumbi miviri inoenda kuSolocho. Vazhinji vari kuenda kuNgai ndobva yakondinya nekuenda kuNgai.
Vanga vari mumwe vari kuperekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakashayikira kuSouth Africa vaPatrick Masinanise vari parunhare muSouth Africa. Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti richatambira mitumbi iyi painosvika kuBulawayo, rakamirirwa nemumiriri weBulawayo East muParamende muzvare Tabita Kumalo. Tavabatawo kuti tinzwe urongwa hwavo.
Ichokwadi, bato reMDCT rinotungamirwa nabatsvangirai vandipa masimba kuti nditambire vana ava tivaperekedze kwavari kuenda. Asi hondo yatotanga ndeyekuti tanzwa runyere kupe rekuti minister Sembi Senyoni vari kutumidzira masocha kubhodha yeBite Bridge kunotora zvipi naizvozvo wozviescota nemasocha. Asi nguva yose iyoyi vana ava vachifa vachibviswa mumukoti hurumende yanga isipo, asi kwaibva manje vanhu vakutosvika vakuda kupindira nyaya izvozvo. Zvisinei hazvo, sebasa reMDC hatidzokeri shure. Ndichaita basa randatuma nebato rangu kuti ndiperekedze vana ava vadzokere kumusha kwavo hongu vatotisiya munyika. Nemhaka yokuti iyo hurumende yacho nhasi iri kutumira masoja kuti inotora vana kubhodha, yakakonewa kuti ibvure mabasa. Vana ava varege kuenda kuJoni vagare muZimbabwe vashande. Nhasi vana vafira mumugoti nemhaka yokuti isu iyi hurumende iri kukonewa kuti ivape mabasa.
Tanzwawo kuti bato renyu harinawo rubatsiro rwarapawo kuSouth Africa kune idzo mhuri dzakashayikirwa. Ichokwadi here?
Hachisi chokwadi, because vatevedzeri vedu vari kuJoni ndivo vaifamba vachikurudzira vanhu kuti vabatsire kuti vawane mari ichabatsira kuti vana ava vadzoke kumusha. Handi munoziva kana tichienda kunorima, vanorima vashoma, asi kana takudya vese munowana vachitenga itwa iwo vasina kurima. Hazvova nebasa rese. Chakakosha ndechekuti vana ava vashaya vanobva kumatibhililend, mapato iwawo ari kuti hapana zvakaita anobva kumatibhililend. Chakakosha ndechekuti sevana vematibhililend ngatibatanei tichene vana ava vashayiswa mabasa nehurumende iri kukonewa kuti pive vanhu mabasa. Tiende tinovararisa vana ava kuitira kuti mangwana pasi rese rizive kuti tine vana 23 vakashayikwa kuJoni vachitsvaga kuti vararame nemhaka yekuti hurumende yakakonewa kuti vape mabasa.
Vanga vari nhengo yeMDCT Mutsvare Tavita Kumalo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisawo kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokurura zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panhamba dzinoti 0203-670-1331. Namba dzemuBritain zvakare 0203-670-1331.
Makambani ari kuchera mangoda kwachiyadzwa nhasi audza paramende kuti haana kumbovimbisa kuti achapa mamirioni makumi mashanu emadhora kuchirongwa chekusimudzira nharaunda iyi chemarange Zimunya Community Share Ownership Trust, sezvakataurwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe apo vakaparura chirongwa ichi muna 2012. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Achipa humbowo hwekuti sei asiri kubatsira chirongwa ichi nemari sezvaakavimbisa kukomiti inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema, makambani aya ese ari mashanu ati haana kumbovimbisa kuita izvi. Makambani aya anoti Marange Resources, Diamond Mining Corporation, Mbada Diamonds, Anjin neJinani Mining. Makambani aya anoti chaanoziva ndechekuti akaudzwa chete kuti kambani imwe neimwe inosungirwa kupa chirongwa ichi mirioni mazana mashanu ezviru zvemadhora. Asi sachigaro wekomiti iyi vaJustice Mayor Wajajena vaudza makambani aya kuti komiti yavo ine magwaro kubva kukambani yeNational Indigenization and Economic Empowerment Board anoratidza kuti akavimbisa kutsigira Marange Zimunya Trust nemamirioni gumi emadhora kubva kukambani imwe neimwe. Asi makambani haya aramba izvi, vaMark Mabudu veMarange Resources vauza komiti kuti kambani yavo yakazvipira kubvisa mari yekubatsira chirongwa ichi yakataurwa nehurumende, uye pari zvino vakatobvisa mazana maviri ezviro zvemadhora. Sachigaro vembada Diamonds vaRobert Mhlanga vati kunyange hazvo vasina kumbovimbisa kubatsira chirongwa ichi nemari sezviri kunyorwa mumapepa nawo, kambani yavo yakazvipira kubvisa mari inenge yabvumiranwa. Vati kusvika pari zvino vakatopa chirongwa ichi mazana maviri ezviro zvemadhora.
There is no pledge which has been done by Mbada contribute to the share trust scheme. In other words, what I'm trying to highlight is there was no formal communication soliciting for a pledge from Mbada. So to that end, we have not made any pledge as a corporate.
Mukuru wekambani ye Diamond Mining Corporation vaRams Malik vati kambani yavo inoda chose kubvisa mari yakataurwa nehurumende, asi havasati vaita izvi nekuti chirongwa ichi hachina kurongeka uye panenge pane chikiribidi chiri kuitika.
There is really no guidance. We've asked for guidance. We've asked for the relevant authorities that we are willing to pay. We want to pay. But as we know today, there's monies. We read about corruption, we read about all kinds of things. So we are really don't want to be held accountable for money that we are going to pay and then later say, come here. So I believe if we are guided by government, and I speak about the relevant authorities, be it the Ministry of Youth and Organization, Ministry of Mines, Ministry of Finance, if we can set up a committee among all of us that are involved in this, fulfill this, where we all meet and pledge and make a payment plan, then I don't see any reason why we should not be able to.
Vatiwo zvinhu hazvina kurongeka munyaya dzemangoda munyika, uye zvakakosha kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuti vanhu vekwamarange vabatsirike nemari yemangoda. Vange vakamirira Anjini vamunyaradzi Machacha vatiwo kunyange hazvo kambani yavo isati yabvisa mari yakataurwa nehurumende, mari iri kudiwa ishoma chose kana zvikaenzaniswa nemamiriyoni makumi manomwe emadhora ashandiswa nekambani iyi mukubatsira vanhu kubva muna 2011. Vati kambani yavo ichabvisa mari iyi kana zvinhu zvichinge zvanaka, vachiti pari zvino basa harisi kufamba zvakanaka mukambani mavo. Ongororo yaitwa neparamende inotevera mashoko ekuti pane vamwe vakuru vakuru muzanu PF vari kupindira pamwe nekukanganisa mashandiro eMarange Community Share Ownership Trust. Vamwe vanonzi vari kuita izvi ndevaDidmas Mutasa pamwe navaChristopher Mushowe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi revaviri ava. Mamwe makambani apa humbo abvuma kuti vaMushowe vakatovakumbira mari yekutsigira chirongwa ichi. Apo zvimwe zvirongwa zvakaita setongogara kuMidlands zvave kutoita zvirongwa zvebudiriro. Marange Zimunya aina zvayati yaita zvisinei nekuti yava nemazana mana ezviro zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo nyika dzepasi rino dzichange dzicherechedza zuva revanhukadzi pasi rose mangwana reInternational Women's Day, sangano reInstitute for Young Women Development rinoti zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa kuitira kuti kodzero dzevanhukadzi dziremekedzwe munyika. Mutungamiri wesangano iri Muzvare Glanis Changachirere vanoti sangano ravo richange riine zvirongwa zvakawanda zvarichaita nemadzimai ekumaruva mukuedza kukurudzira kodzero dzavo. Muzvare Changachirere vanotiwo sangano ravo richange riine zvirongwa zvaricharatidza kutanga mangwana kusvika musi wechitatu. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizere nezvourongwa hwavo.
Mangwana semusi wa8 unova musi unocherechedzwa zuva iri, tichaparura chinyorwa chedu chinongotaura maererano nekushanda kwanga kuchiita musangano wedu, kuti wanga uchishanda sei nemadzimai echidiki, sezvipi zvanyanya kuvabatsira, zvimhinga kuramba vachisangana nazvo zvingangoda kuongororwa nemapoka ari kushandawo nemadzimai ndezvipi. Tichizoenderera mberi isusu nemusi wechitatu tichange tichicherechedza zuva iri tiri kunonzi kuGlendale kumaZoe Rural District, uko madzimai echidiki atanga tichishanda nawo vachauya ivo vachipa nhoroondo yekurarama kwavanga vachiita uye kuti upenyu hwavo hwakashanduka nenzira ipi mushure mekunge tatanga kusevenza navo tichikurudzira kodzero dzavo. Zvinova zvinhu zvavachaita nekuburikidza nemitambo kusanganisira yepasi chigare. Vanokwanisa kunyora vanenge vachiverenga zvavanenge vakanyora, vanokwanisa kunge vachipenda vanenge zvakare vachiratidzira shanduko yavakasangana nayo muupenyu hwavo nekudhirowa mumadziro mumifanikidzo yatitange tichiisa.
Pane zvamungati zvakanaka here zvakabuda pazvirongwa zvamanga muchiita izvozvi zvekuedza kurandudza kodzero dzemadzimai kunyanya vechidiki vari mumaruwa?
pane zvakati wandei zvabuda mutsakurudzo yatanga tichiita musvondo rapera kuti tizowanikwa tichinyora chinyorwa chatichaparura mangwana. Nyaya huru yenyanya kubuda inyaya yekutoziva kuti vane kodzero. Vazhinji vavo vanhu vagara vanga vasingazivewo kuti vatori nekodzero, ingava yekuendeswa kuchikoro, ingava yekutorawo zvigaro, ingava chaiyo yekubvunza maererano nezveutano hwavo. Asi mushure mekunge taita zvidzidzo izvi, vanhu vari kuti vakatangawo kuona kukosha kwavo muupenyu maererano nebudiriro yavo uyezve nharaunda dzavo. Vakataura zvakare ivo nyaya yekuti vakaona na zvakakosha kuti musangano uyu wakavakurudzira kuti vave vanhu vane chekuita zvikuru sei panyaya dzekuvhota. Asi mushure mekunge tavabatsira nekuvapa dzidziso iyi, vakakwanisawo kunge vari vanhu vaakutanga kubudawo kunze vachitaurawo nevatungamiri vavo, vachivabvunzawo mune zvichemo zvavo uye vachivapirawo zvavanofunga kuti ndo zvichemo zvavanotarisira kuti vavagadzirire mushure mekunge vavavhotera. Mubasa ratanga tichiita, tanga tichidzidzisa madzimai nezvamabhizimusi. Saka mushure mekunge tadzidzisa madzimai anokwanisa kuita 30, pakabuda ipo vanoita half yechikamu ichi vari kutoita mabako ari kutoenderera mberi kubva zvatavadzidzisa mugore ra2011. Zvinova zvinhu zvapashanduko huru mukati meupenyu hwavo.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women Development, Muzvare Glanis Changachirere, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari parunare kubindura.
Chirongwa chedu chelife takuna 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muMDCT zvichitevera kumbomiswa basa kwava Elton Mangoma.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelife talk nhasi manheru apo chinenge chikurukura nyaya iyi, tumirai matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheDynamos chatadza kusimuka nhasi muHarare kuti chiende kuDemocratic Republic of Congo, uko chiri kutamba neAS Vita makwikwi eCAF Champions League. Zvinonzi vatambi veDynamos vakatadza kuwana nzvimbo mundege yeEthiopian Airways. Zvinonziwo vakuru vechikwata ichi vakaedza kutenga matikete endege nezuro, asi pakanga pasina nzvimbo mundege yanga ichifanira kuvatakura nhasi mangwanani. Sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa vanoti ichokwadi kuti chikwata chavo chatadza kusimuka nhasi.
Vamubayiwa vanoti vari mubishire kuti vakomana veDynamos vakwire ndege mangwana mangwanani kuitira kuti vasvike kuDRC paine nguva yekuti vazotamba mutambo wavo neAS Vita nemusi wesvondo. Pane ndege mbiri yaZimbabwe neZambezi Airways dzinoenda kuKinshasa mangwana mangwanani. Dynamos inofanirwa kuzaisa mutambo uyu nemusi wesvondo. Yakatadza kuita izvi inogona kurangwa nesangano reCAF, Confederation of African Football. Chikwata chemuZimbabwe Highlanders chakabhanwa kwemakore matatu kutamba nhabvu yemuAfrica mushure mekunge chazviburitsa mumakwikwi aya, asi chambobvuma kutamba mumakwikwi aya.
Africa Unite kamboka mchakabu Bob Marley tabatasuka kumagumo ichirongwa chedu sezongo edi yapera regaiti mbotarisa msuri na uzakare.
National Council ya MDCT yambo misabasa mutayodzero mbato umweva ya Elton Mangoma zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva ina.
Asi munyori mukuru webato iri vatenda ebiti vanoti zvaitwa National Council yebato iri zvinochikora bumbiro rebato.
Mitumbi makumi maviri nemumwe yazvizvarwa zveZimbabwe zvakashayikira mugodhi weDurban Deep kuSouth Africa iri munzira kuenda kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchangame inesu zvakare mangwana anotimurayira zvakanaka ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu Talks yaimina Sandra Nyaira.